get it. Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechina kurume 11, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhasi rakwana gore mushure mekunge sangano reWorld Health Organization ratara chirwere cheCOVID-19 sedenda guru rabata pasi rose.
Zvinhu zvatonyanya kunyangara munyika yeZimbabwe iko zvino kunyange kupfuura nguva dziya. Tichitaura kudai pane vamwe vedu vakasungwa, vana vechikoro vakasungwa, fikira pira vanogara vachisungwa vakakuvadzwa. Izvi zvari kurapwa. Tiri kuti nyika yeZimbabwe ichiri mugomba. Ngatisimukei pamwe chete makereke. Titauri
masangano ezvimatongerwo enyika, machechi pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoungana vachirangarira kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitika muna 2007. Aimbove mutambi wemitambo yeStudio 263 eni Nira akashaya nezuro kuSouth Africa mushure mekukuwadzwa zvakaipisisa nembavha muJohannesburg. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi rakwana gore mushure mekunge sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO ratara chirwere cheCOVID-19 sedenda guru rabata pasi rose uye runofanirwa kurwiswa zvakasimba. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera danho rakatorwa neWHO, nyika dzakatanga kuvhara miganhu yadzo, maindustry, zvikoro, machechi nezvimwe. Izvo zvakakonzera matambudziko akawanda munyaya dzeupfumi nemagariro evanhu nezvimwe. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti denda iri rakaratidza kuti dzihurumende kusanganisira yeZimbabwe dzinofanira kugadzirisa nyaya dzeutano kuona kuti nyika ine zvipatara zvakawanda uye zvine mishonga nevashandi vanobhadharwa zvinogutsa. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vanoti COVID-19 yaburitsa pachena kuti utano hwakakosha.
Chirwere ichi chatipa dzidziso pasi rese, chatipa dzidziso kunyanyanyanya muno munyika yedu yeZimbabwe kuti hakuna chinhu chakakosha kukunda utano. Saka mabasa eutano anofanirwa kukurudzirwa, mabasa eutano anofanirwa kupiwa mari yakakwana, mabasa eutano anofanirwa kupiwa zvekushandisa zvakakwana, mabasa eutano anofanirwa kukoshesawo zvekare vashandi vemuzvipatara.
Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano mubato reMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ingadai yakaita zviri nani dai zvipatara zvaive nemishonga nevashandi vakaguta. Vatiwo mamwe matanho akatorwa nehurumende haana kunatsoshanda nekuti aingeitwa pasina tsvakurudzo yakakwana.
Lockdown muchilockdown vanhu nenzara mudzimba, mari yakapromiswa kunzi tichapa formal sector workers atinaumbaiona, hapana watinoziva akapiwa. Mari yakanzi tichapa stimulus package kuindustry, hapana zvatakamboona. Vanhu vanga vachingofana nenzara vari mumba. Ndosaka dzimwe lockdown dzedu dzava dzisingashandi nokuti vanhu vaimuka pakati pousiku vonoungana vonoita musika mapurisa arere.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti COVID-19 yakavhiringa upfumi hwenyika zvakanyanya, zvikuru sei nekuvharwa kwakamboitwa nyika nemakambani. Dr. Prosper Chitambara avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti denda reCOVID-19 raburitsa pachena kuti dzihurumende dzinofanira kugara dziine mari yekubatsira varombo panguva yematambudziko.
COVID-19 ya iva wake up call kunyika dzese pasi rino kuti zvakakosha kuti tinge tichisa mari kuma sectors anobata yatingati well being yewanhu ndoma sectors wo zvakare anobatsira mukuderedza nyaya yehurombo nyaya dzema high levels of poverty, high levels of income inequality.
Vanongorora nyaya dzehupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vati COVID-19 yapa chidzidzo chekuti nyika inofanira kugara yakagadzirira matambudziko anogona kungomuka sezvakaita COVID-19.
Saka chimwewo chidzidzo ndechekuti ngatigare takachengetedzawo dzimari parutivi kuitirawo mazuva akadai ai achidzidzo chekudzimba chete, asi chero dzinyika dzakadzidza kuti kana une tsaunga wakachengetedzawo tsaunga wakasungirira muchikwama chinokwanisa kuzobatsira. Isi chikwama chedu chaizinza tangatitilakana chinhu.
Asi varusike vanoti zvinofadza kuti Zimbabwe ndeimwe nyika yave kubaya vanhu nhomba dzekudzivirira COVID-19.
Asi tichipembererawo zvekare kuwanikwa kwemushonga wenhomba unodzivirirawo chirwere checOVID-19. Izvo zvatinogamuchira zvikuru nekuda kwekuti mushonga uyu wawanikwa munguva pfupi pfupi.
Vachitaura mushure mekubayiwa nhomba yeSinopharm masvondo matatu apfuura, mutevedzeri wemutungamiri wenyika zvakare vari gurukota rezveutano vaConstantine Chiwenga vakati kunyange hazvo nhomba isingarape COVID-19 ichabatsira zvikuru mukudzivirira denda iri.
I have received my COVID-19 vaccine jab together with my deputy minister and my staff. Therefore, I urge all Zimbabweans.
Inini mutevedzeri wangu nevashandi vemubazi rangu tabaiwa nhomba yeCOVID-19. Saka ndinokurudzira mese mubaiwe nhomba iyi kuti muzvidzivirire kubva kudenda iri.
Chirwere cheCOVID-19 chakabata munhu wekutanga muZimbabwe musi wa20 kurume gore rapfuura. Uye mutori wenhau Zororo Makamba ndiye munhu wekutanga kushaya nedenda iri muZimbabwe musi wa23 kurume 2020. Kusvika pari zvino COVID-19 yabata vanhu zvuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi mana nemumwe 36,341 uye yauraya vanhu churu nemazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Masangano ezvematongerwo enyika, machechi pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vaungana muHarare pasi peSave Zimbabwe Campaign vachirangarira kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitika muna 2007. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Masangano akawanda arangarira zuva ra11 March 2007 rinova zuva rakaungana zvizvarwa zveZimbabwe nechinangwa chekunamatira nyika, asi musangano ukapesera waita mhirizhonga yakakonzerwa nemapurisa ayo akazvindikita vanhu vakawanda pakafa munhu mumwe chete vaGift Tandare vebato reMDC. Vataura pamusangano wevabvumirana kuti zvinhu zvatowedzera kuipa munyika, vakati kubatana nenhaurirano ndizvo zvinobudisa Zimbabwe mumatope mairi. Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition rinova sangano rakokera musangano uyu vaRashid Mahia vati zuva ranhasi rinoyeuchidza veruzhinji nyaya yekukoshesa kuungana kweveruzhinji nechinangwa chekugadzirisa nyika.
Saka tinorangarira zuva iri nekuti rinotirangaridza kuti tinokwanisa kuungana sevana veZimbabwe vana vaida kugadzira nyaya yeshandu kune kugadzira nyika yedu, uye tikaungana tikabatana kuchibva kwose kwatinobva tinokwanisa kubudirira nyangwe hurumende ikaomesa musoro zvakadini.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya vatiwo zvinhu zvatowedzera kuipa pane zvairwirwa neveruzhinji muna 2007.
Toona kuti zvinhu zvatonyanya kunyangara munyika yeZimbabwe iko zvino kunyange kupfuura nguva dziya. Tichitaura kudai pane vamwe vedu vakasungwa, vana vechikoro vakasungwa vhiki rapera vanogara vachisungwa vakakuvadzwa, izvezvo vari kurapwa. Tiri kuti nyika yeZimbabwe ichiri mugomba. Ngatisimukei pamwe chete makereke titaure.
Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vatiwo zuva ranhasi rinopa veruzhinji mukana wokurangarira rwendo rwafambwa neavo vari kurwira shanduko munyika. VaChamisa vakurudzira kuti vanhu vabatane mukugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Tiri kutarisa kwatakabva, kunyanya nyanya zvatakamboita munguva yapfuura. kuti takanga tiri pamwe chete kushanda semapoka kushanda semapato kushanda sevanhu vari munyika pamwe chete zvisinei kuti une bato ripi tiende mberi senyika yatinoti convergence muchirungu kana kuti gungano kana kuti gumano rezvekuti nyika yogadziriswa sei chinoita kuti nyika yedu igadzirwe kubatana chinogadzirisa nyika kuonesana pamwe chete chinogadzirisa nyika kuva nemuono umwe chete saka ndozvatiri kuremekedza nekurangarira tichiti gore rino ngarive gore rekuti vagari vabatane pamwe chete vafambe pamwe chete tichiendesa nyika yedu pamwe chete kumberi
mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Union vaPeter Mutasa vatiwo kunyange hazvo zviri pachena kuti hurumende inoshungurudza vese vanosumudza musoro nenyaya dzekusatongwa zvakanaka kwenyika vati vanhu vakabatana vanokunda
vanhu vari kumbunyikidzwa zvakanyanya munyika ino nehurumende nemauto nemapurisa asinozviziva kuti pasi rose nhoroondo yekusununguka kwevanhu inongouya bedzi nekubatana kwavanhu vasingatarise kuti uri webato ripi rezvematongerwo enyika vasingatarise kuti une basa ripi kana kuti une chigaro chipi muupenyu asi vanhu vese vakabatana vachitsvaka kuti tioda kurwira kuti vanhu vese vasununguke uye gutsa ruzhinji ndobedzi nzira inounza kusununguka kweruzhinji rweZimbabwe uye zvinoda kutsungirira kwevana veZimbabwe takabatana tese tichitarisa chinangwa chimwe chete
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vakati munyika hamuna bopoto ririmo vanhu vakarohwa zvakaipisisa musi wa 11 March 2007 vanosanganisira Mushakabva Morgan Tsvangirai vaLove Mo Maduku Mushare Grace Kwinje amai Sekai Holland Mushakabva William Bango nevamwe mune imwe onyaya mumiririri weMDC Alliance mudunhu reHarare West mudare reParamende Mushare Johanna Mamombe nemuteredzeri wasachigaro mubazi revechidiki mubato iri Mushare Cecilia Chimbiri vanyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekutyora mitemo yeCovid-19 nekuita musangano nevatori venhau panze pedare remagistrate muHarare vachinyunyuta nezvekusungwa kwavamakomborera ruzivishe mutongi wedare remagistrate muHarare amai Vongai Muchuchuti vati vaviri havanogona kupara dzimwe mhosva kana vakaburiswa muusungwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Musangano pakati pehurumende nevashandi vayo wenyaya yemuhoro pasi peNational Joint Negotiating Council Forum uri kutarisirwa kutanga mangwana mushure mekunge vashandi vazivisa kuti vainge voronga kuratidzira sezvo hurumende yange yave kutsika madziro panyaya yenhaurirano. Vashandi havasina kubatana vari kupinda muhurukuro pasi pesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions raimbonzi Apex Council vanoti vari kuda kuti vapiwe mari dzavo nemadhora ekuAmerica kunyange hazvo hurumende iri kuti haina mari iyi uye ichiti dhora remunyika rave nesimba. Masangano evarairidzi akaita seProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ anoti varairidzi vari kupiwa mari dziri pakati pezviuru gumi nezvina nezviuru gumi nezvipfumbamwe zvemadhora emunyika kana kuti Zimbabwe dollars 14,000 kusvika pa19,000 asi vachiti vanoda madhora mazana mashanu nemakumi maviri ekuAmerica kana kuti US 520 dollars. Masangano maviri aya ari kukandiranawo makobvu nematete neApex Council achiti haisi kunyatsomirira zvido zvavo ivo ichiti vePTUZ neATUZ vanoda kuita zvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yavatumirwa neStudio 7. Mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushango kuti tinzwe zviri kuitika.
chibvumirano chatakanga taita mumwedzi wambudzi gore rapera chinova chinoita kuti tinge tiri kutambira mihure tiri ino chinosanganisirawo mukati macho zvokuti tichange tichigadzira gwara rekuzowana mihoro yedu iri kumari yekuamerica yekunze kwenyika iyi saka ndicho chimwe chechunhu chetiri kunotanga kusumudzira uye ndo inova tariro yachona iyoyo inovazve iri kudiwa nevashandi vehurumende
sei zvakakosha kuti mupiwe iyo mari yekuamerica
kudee muhuru yavo yangoiswa pamari idzodzo yarega kuramba ichirasa simba nokuti tinoona kuti nguva dzekusangana dzinonetsa vamwe vedu kuda vari kuwandirwa nemabasa nokuzononoka kuuya kudeedza misangano ino saka tikagara taisa mari yedu pamari yekunze hatina pemuchazombotitsvaka zvemuchinzwa muchida kunzwa nhau dzokuti tichaita musangano rini tichaita musangano rini nokuti isu tinenge takatopedza basa iroro takabvumirana takungozva kuti upfumi hwedu hwenyika kuri kuenderana nemari yetiri kutambira
kose inaurirano idzi dzatora nguva uye ichokwadi here kuti imi sevashandi mangama kuti muri kuda kukanda mapaza pasi
takaona hurumende yaramba yakapumbatira maoko ayo yakativa tichiyuvira hedu nenhamo kunyangwe takanga tanyora magwaro akawanda kwavari tichikumbira kuti tinge taitawo musangano weNJNC unova iwo une maererano nesimba rekukurukura mashandiro edu sevashandi vehurumende zvino taona kuti hapana zviri kufamba takazonyorazve rimwe gwaro musi wa9 kurume iro rakanga raakushanda sechiziviso chinopa chiga chokuti mazuva manomwe akapfuura iyo hurumende isinge isina chayaita maringe nemashandiro edu kuti ironge musangano wekuti tigadzirise nyaya idzi taizenge taakutevedzera kodzero dzevashandi vehurumende dzakanyorwa idzo mubumbiro remutemo wenyika ino kuti tichagona kuita kungava kurangwa mabasa kana dzimwa nzira dzipi dzokutaridza nadzo dzokunyuta mashandiro edu saka zvakadaro takazoona zuva rakazodoka taakutoona gwaro rekuti koka kumusangano kuti tigare pasi tikurukure ravapo
saka musangano uyu maakutarisira kuti uitwe rini
tatarisira zvino kuita musangano wedu uyu pazuva ramangwana toona kuti tingafamba sei nenhunha dzedu idzi
mutauriri wezimbabwe confederation of public sector trade unions vagibson mushangu vachitaura vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 aimbove mutambi wemitambo yestudio 263 eninhira akashaya nezuro kusouth africa mushure mekukuwadzwa nembavha nemusi wemuvhuro mujohannesburg nhira uyo aizivikanwa nerekuti vimba ijari mumitambo yaibudiswa nestudio 263 anonzi akarwiswa nematsotsi ndokukuwara pachipfuwa nekumusana kwake studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuhama dzake kuti kuvigwa kwake kuchafambiswa sei asi hanzvadzi yake Julian Nira anyora paFacebook yake achizivisa veruzhinji nezvekushaya kwaN uyo angava nemakore makumi matatu nemasere ekuberekwa mutambi uyu akakonzeresa mutauro muna 2017 apo akaita zvose zvaaikwanisa kuita kuitira kuti hurumende yava Robert Mugabe irambidze zodwa vabandu kunoita mutambo yake muzimbabwe pasi pechirongwa cheHarare International Carnival yasvika nguva kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika mukuru weUnited Nations High Commissioner for Human Rights Amai Michelle Bachelet vanoti vari kushushikana zvikuru nekuparara kuri kuita upfumi muVenezuela izvo zviri kuwedzera nekutyorwa kwekodzero dzevanhu amai Bachelet vadzivisa izvi mumusangano mukuru weUnited Nations Human Rights Council America neSouth Korea vari muurongwa hwekusimbisa mauto enyika mbiri idzi uhwo hunoitwa kamwe chete pagore asi urongwa hwegore rino huri kuona mauto mashoma achipinda muchirongwa ichi nepamusana pechirwere checovid-19 zviri kuitwa neamerica nesouth korea zvinogona kupa kuti north korea iite hasha nemusi wechipiri mutungamiri weMDC alliance vanelson chamisa Waka uzawana we Zimbabwe kuti mugorera 2020 nyika yakatarisana nematambudziko makukutu maviri anoti denda re-COVID-19 pamwe neutongo weudzvanyiriri kubva kuhurumende yavaEmmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU-PF. Vachamisa vakati dambudziko repiri iri rakaonekwa kuburikidza nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe neurongwa hwehurumende hwekuda kuparadza bato ravo reMDC Alliance kuburikidza nekudzinga nhengo dzavo muparamende pamwe nekunyimwa mari inobva kuhomwe inobatsira mapato ezvematongerwo enyika anenge aine umiriri muparamende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Vachamisa vakatiwo vakaona urongwa hwehurumende hwekuumba bato rinopikisa rinenge riri pasi payo zvinozoita kuti munyika musava ine mapato anopikisa akazvimirira danho ravakati rinenge roita kuti munyika mungove nebato rimwe chete kana kuti one party state sezvaionekwa kumakore ekuma1980. Asi vebato reZANU-PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya vachiti vachamisa vakazvicherera voga hunza yavakazowira kuburikidza neumbimbindoga wavo. Bato reMDCT rakashoropodzawo mashoko avachamisa aya kunyanga hazvo ivo vachamisa vakanga vasina kumboridoma nezita mumashoko avo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Trachuwayo pamwe nenhengo yevechidiki yebato reZANU-PF vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaGakanje kuti vanoti kudii nemashoko avachamisa aya.
Aya anongova mashoko emwana akasina zano. Mwana akangokurira mupolitics dzekufunga kuti matongerwo enyika imombe yemadhaka inokumirwa ndokubva azvicherera gomba rake ega nekukanganisirana nevanhu vemupato make kuburikidza nekupfuta chigaro zviri kunze kwemutemo ndokubva aendeswa kumatare edzimhosva akabvuma kuendawo ndokubva anokundwa matare edzimhosva. Vanhu vaakumutiza nekuti vanhu havachade mutungamirira neunhu unenge wamugabe. Mugabe ari iye mendo wachamisa ndozviri kutiza vanhu kuya kuya. Vanhu vemuZimbabwe vakadzidziswa demokrasi kana kuti kuzvitonga kuzere kwakauya kurikidza neZANU-PF pachayo. Saka havagone kuti vatungamirwe nemwana mwana mudiki. ZANU-PF ine rimwe basa riri nani rairi kuronga kuitira mhuri yeZimbabwe. Rakatosiyana nekukusa bato reMDC Alliance. MDC Alliance yakuswa nekuda kwehumhuku kana hunyanya nehumbimbindoga hunoitwa neuchamisa.
Vatsvachiwayo, munotii nemashoko avachamisa pamwe nezvataurwa navaGakanje?
Zvinoshamisa kuti mukore uno watiri tichiri kutaura nyaya yemazera pakutungamira nyika. Tichiri kutaura nyaya yemazera pakuita zvinhu zvinosimudzira vanhu. Ndozvinoshamisa kuti anoshanda ndiani anotarisirwa kushanda mudhara here kana kuti tinotarisira kuti vechidiki vachiri nesimba ndo varifanira kushandira vanhu ndo vafanira kushandira nyika. Saka mashoko avaGakanje epazera apa vaiva vachiyara navo zvavo nekuti chembere dzakati wandei dzinofanira kuti dzirore dzitambe nevazukuru kumusha. Regai ndidzoke pamashoko akakosha akataurwa nemukuru wenyika akasarudzwa nevanhu akasarudzwa nemhomo weZimbabwe kuti ivatungamirire maelections acho akasundirwa nevanoshandisa futi nevanozviti vakabata matomo enyika. Nyaya iripo ndeyekuti veZANU-PF vari kutya apresident Chamisa. Havadi munhu anonzi president Nelson Chamisa paballot. Vari kuedza nepose pavanogona napo kuti vaparadze musangano weMDC Alliance navachamisa pachavo. Vaedza zvose zvaramba. Mukatarisa zvaitika kubva vakabira maelections zvese zviri kuratidza kuti vari kuda kuti vaNelson Chamisa vasanga vari kandidate pane izvi zvinotaridza kuti maroverwo avakaita navachamisa paelection maroverwo emhando yepamusoro.
VaGakanje, munoti ine zvataurwa navasvachiwani?
Dambudziko randiri kutoona apa nderekuti mudiscussion inotiri tu imimi neni. Topic yatiri kudiscasa ndeyemashoko akataurwa naNelson Chamisa ekuti ZANU-PF iri kuda kusa MDC Alliance. Ane ndizvo ndafunga kuti mukomana achaita ndichikuti pahumbo hwepakuda kubviswa MDC achipa mafeyo nekuti akahwinha mukoti haisi ZANU-PF mozova akahwinha MDC chindo yakahwinha kumakoti anovimbwa nawo neMDC. Hakuna bato munyika munomu rinotrasa justice system yemuzimbabwe kupfuura MDC. Ndosaka kuti vanhu veite maroya ndosaka kuti vanhu upenyu hwavo hwese hunobva pakuda nehumbeta kumakoti mamwe chetewani. Chechipiri, political parties fund inopiwa kubato rinenge riri pamutemo haipiwe nekuvhirwa sisi.
Wari mutewedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Tsachiwayo. Mwanzo zvakare kubva kune mumwe wevechidiki weZANU PF Alex Gakanje. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Mashoko anotevera anobudisa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muGeorgia.
Amerika iri kunetsekana nekusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa vanika Melia pamwe nedzimwe nengo dzevanopikisa muGeorgia. Kusungwa kwava Melia mutungamiri webato reUnited National Movement kwakonzera kuti zviuru nezviuru zvevanhu zviratidzire mumigwagwa yeguta guru reTbilisi zvichida kuti vaMelia vabviswe muusungwa. Mutungamiri wenyika iyi vaGeorgio Gakaria vakasiya basa nguva pfupi yadarika mushure mekusawirirana nehurumende pamusoro pekusungwa kwavaMelia. VaMelia vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo inobata kupihwa kwavakaitwa mukana wekubvisa chibatiso panyaya yavari kupomerwa. Asi vaMelia nemasangano akazvimirira vanoti kusungwa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika. Zvinonzi vamwe vanhu makumi maviri vakasungwawo pamuzinda webato ravo. Kusungirwa kutaura kana kumanikidza munhu pamwe nekuita hasha haisiriyo mhinduro yekupesana pamaonero ezvematongerwo enyika muGeorgia, vakadaro mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaNed Price. Muzinda weAmerica muGeorgia unoti kusungwa kwevanhu pamusoro pezvematongerwo enyika kuGeorgia kwadzosera nyika iyi kumashure munzira yekuenda kuutongi hwejechetere hwakasimba mumhuri yeEuro-Atlantic yemarudzi. Mutauriri weEuropean Commission vaPeter Sano vari kukurudzira mativi ese muGeorgia kuti aratidze kuzvidzora kwakanyanya uye kuita basa rekukoshesa nyika nevanhu vayo. Mamiriro ezvinhu mune zvematongerwo enyika muGeorgia anga achinetsa nepamusana pekubirirwa kwevavhoti nekusafambiswa kwakanaka kwesarudzo kwakaitwa muna Gumiguru. Bato reGeorgian Dream iro ratonga Georgia kwemakore masere apfuura rinoti rakagamuchira mugove mukuru wemavhoti richiti rakawana zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana. Asi mapato anopikisa akaramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi achiti dzakabiridzirwa. Mapato maviri anopikisa muGeorgia ane kudyidzana kwakanaka nenyika dzekumavirira aine chinangwa chekuzopedzisira ave nhengo dzeNATO neEuropean Union. Tinokurudzira mativi ese kuti vadzivise zviuto zvinogona kuwedzera kusagadzikana munyika uye kuti paitwe nhaurirano dzekugadzirisa gakava riripo nezvematongerwo enyika muGeorgia. Vakakurudzira vaPrize. Amerika inoti yakagadzirira kutsigira utongi hwejechetere kuchengetedzeka kwenyika iyi uye kubudirira kweGeorgia. Mashoko aya maaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com unokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 11 Mbimbitho 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumende. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube nobaba uChris Boucher bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapholisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTrade Court koBulawayo lamhlanje. Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini we-Save Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokho lisephulwa elizweni njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokungumnyaka owodwa selokho inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele, ipandemic ngesilungu. Ingcwethi zezempilakahle zithi uhulumende bamazwe omhlaba kumele baqakathekise uhlangothi lwezempilakahle njalo kumele bahlale bebeke imali eceleni yokunceda lapho okuthe kwaqhamuka ubhubhane lomkhuhlane onjenge COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngemva kokuba abe ubethe iCOVID-19 soludubo olukhulu oluhlasela amazwe omhlaba ipandemic, amazwe amaningi aqalise ukuvala imingcele, amasekithali, izikolo, izinkonzo lokunye phansi kweziqondiso ze-lockdown okwahle wadala ezinye inhlupho ezinjengokuphazanyiswa komumo wezomnotho owezempilakahle lezinye. Ingcitshi ezicubungula ezempilakahle nenhlalakahle yabantu zithi ukuphathwa kwalomkhuhlane kuveze amaphutha enziwa nguhulumende weZimbabwe ukungathuthukisi uhlangothi lokulondolozwa kwempilakahle, ekhetha ukuthi iziphatha amandla zakhe kanye labalemali bayekwelwatshwa phandle kwelizwe. UDokotela Garishaba uthi iCOVID-19 isibeke emgceke ukuba ukuthuthukiswa kohlangothi lwezempilakahle kuqakathekile.
Uhulumende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumende. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Owakoba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano uDr. Henry Matsorira uthi ngabe leZimbabwe lalungisile okuqinileyo ulaka lomkhuhlane lwaluzaba ngcono.
Our worry really about people dying of COVID-19 is that we
ukukhathazwa yikuba sinabantu ababhubhayo besezibhedlela ezilabantu abaleminye imikhuhlane
engaso-COVID-19.
Umnumzana Pride Mkono uthi umkhuhlane we-COVID-19 ukwenzeka kwasobala ukuba uhulumende kumele ahlale le mali yokunakekela abaswelayo.
Abayalala abaswelayo kumele benikwe ama-social safety nets nguhulumende, ngoba abaningi babo bephila ngokuzisebenzela bethengisa emgwaqweni, abanye besatsha i-cross-border trading. Ngenxa ye-lockdown abasakwanisi ukwenza imisebenzi yabo.
Ezinye ingcitshi zithi kuyajabulisa ukuba uhulumende weZimbabwe ngomunye wabohulumende asebethenga ijekiseni lokuzivikela kulomkhuhlane. Ekhuluma ngemva kokuhlashwa ijekiseni le-Sinopharm vaccine kumaviki asanda kwedlula, umsekeli kamongameli welizwe enginjalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Khonza Ntino Chiwenga uveze ukuyithemba ukunceda ekumilaneni lalomkhuhlane.
Sinopharm vaccine, which was confirmed to be 79%.
I-Sinopharm vaccine ngatshelwa ukuba iyasebenza. Siyakwazi ukuhlatshwa kwami kutshengisa ukuba ngiyathemba ukuba i-Sinopharm iyasebenza.
Sinopharm, I have received my COVID-19 vaccine gel.
Umkhuhlane we-COVID-19 wahlasela umuntu wokuqala eZimbabwe mhlaka 20 Mvimbitho womnyaka odlileyo, njalo intatheli izindaba uZururu Makamba nguye owaba ngokuqala ukubulawa ngumkhuhlane lo mhlaka 23 Mvimbitho. Ingcitshi ezicubulunga ezomnotho zithi i-COVID-19 ukuvalwa kwamakampani ophambanisa kakhulu isimo somnotho esasivele sibhekane lezinye inhlupho. Kunje sekulabantu asebehlole bafunyanwe bele COVID-19 abazinkulungwane eziphezu kwamajumi amathathu 36,310, njalo isibulele abantu abaphansi kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,489. Ingcwethi ezicubulana ezomnotho zithi i-COVID-19 inikeze isifundo esikhulu sokuba uhulumende weZimbabwe kumele ahlale elungile ukumelana nenduku ezifana nalezi. Abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi, loba nje amanye amazwe afana lakuMelika, United Kingdom, Canada, South Africa namanye aphumba nenhlelo zokunceda izizalwane zawo ngemali okuluhlelo olwesula iZimbabwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abayizifundi zemakolitshini lamayunivesithi bathi lanxa eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba liphakathi kokulwisana legciwane le-coronavirus, bona sebelungele ukubuyela ezifundweni eseziphanjaniswe umnyaka wonke yilolu bhubhane. UJingani Shoko, ilunga lenhlanganiso elwela amalungelo abafundi eyezinasu, uthi njengabafundi sebelinde ngabomvu ukuvulwa kwezikolo. Kodwa uShoko utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uhulumende kuzamele abone ukuthi impahla yonke edingakalayo eyokuvikela ukuthelelwana lula kwegciwane le-coronavirus kukhona ezikolo.
Thina njengabafundi sesilindele ukuvula kwesikolo ngoba sacina kudala ukufunda, sicine ukufunda ngomnyaka ophelileyo. Kodwa isikolo siyafuna ukuhamba ukuthi sivule, kodwa with the prevailing circumstances awe COVID-19 kuzaba nzima njalo ukuthi isikolo zihambelele phambili silokhu sifunda, ngoba sananzelela ukuthi ngomnyaka ophelileyo isikolo zike zavulwa kodwa kugcine seziphuthumezwa ukuthi zivale emva kokubona ukuthi abafundi bebesebe ku-risk ngenxa yama-cases akade sitholakele. So ukuvula kwesikolo sikukhangelele, kodwa uhulumende ngendlela ayenza ngayo akutshengiseli ukuthi isikolo zingavulwa abafundi bonke they will be safe.
Ubona ngani izikolo sezilungiselele na ukuvula kulesi sikhathi ilizwe lisalwisana nge-COVID-19, igcikwane elike lamemetheka okumangalisayo ezikolo?
Iqiniso ukuthi izikolo zi-under-resourced to open. The problem eyenzakalayo ukuthi uhulumende uyapronounce ama-resolutions without involving the major stakeholders or the necessary stakeholders whose izikolo zivule. Government kumele ibuye ithi yona chip in into the issues ye-PPE yenza ukuthi sivikele umkhuhlane we-COVID. Njengoba sibonile ngomnyaka ophelileyo izikolo zigcine sezivalwa emva kokuthi abantwana e-St James nezikolo ezinjenge Plumtree laseThekwane betholakale bele i-COVID.
Ukhulumende uthe usefakile impahla zonke ezifunakalayo ezigoqela ama-mask, ama-sanitizer lokunye okutshiyeneyo ukuze i-COVID-19 ingamemetheki ezikolo. Uyakhuthaza njalo ukuthi izikolo ziqhubeke lohlelo lwe-e-learning ukuze abafundi bangaminyani ezikolo. Njengabafundi lokubona njani lokho?
Ukhulumende izikolo zize zivulwe i-January terms ukuthi konke sokukhona, konke sokuright, ama-mask ne-PPE eyani ukuthi izikolo zivulwe, but zavulwa izikolo. From there there was a lot of chaos. Zinga artists zakhona thina we are on the ground. Thina njengabafundi kathesi isikolo zemfundo eyaphezulu singathi kona ama universities sebekhweze ama fees. Njalo udinga umangala ukuthi last year we did not learn but we were made to pay the fees. Now kuthiwa sibhadale futhi ama fees.
Ngomnyaka odlule sibone ugatsha olubona ngezemidlalo kanye labatsha benikeza abafundi ezikolo ezijeneyo ama smartphone ngemitshina ejeneyo ukuze benelise ukuqhuba izifundo zabo ngemfanelo phansi kohlelo le-lockdown. Yini umbono wakho mayelana ngemizamo kahulumende ukuthuthukisa abafundi, ikakhulukazi kulesi sikhathi beqhubeka bekhuthaza ukusetshenziswa kwe-e-learning ukuqhuba izifundo zabo?
Ukwenziwe ngahulumende ekupheni abafundi esithi khona ama-smartphones yinto encomekayo kakhulu, njalo sibona ukuthi abafundi bazenelise ukuthi bethi access e-e-learning. Kodwa into ebuhlungu ukuthi ama-smartphones lawa kaphungu usebenza kungela idatha. Idatha yiyo eyenza ukuthi ama-students enelise ukuthi benze i-e-learning. Sikhuluma nje idatha isikhwelile, it's beyond ama-students reach. Singacela kakhulu ukuthi uhulumende ekwanise ukuthi abafundi bethole idatha elingani lichiphile. Lokhu kungenzeka ngokuthi the responsible minister kumele engage ama-network operators kube ne-data labafundi. Sike sabona amanye ama-college, ama-universities benegotiate for a lower prices of data. Kungaba ngcono ukuthi uhulumende laye engangenela esicelele njengabafundi ukuthi sikwazi ukuthola ama-data achiphileyo kulezi ndawo lapho esikhila abafundi khona, lapho ngela network khona obuyenza ukuthi umuntu enelise ukubambi ileni. So kusuka kube nzima njalo endaweni ezinjalo.
Lo ngumnumzana Jingani Shoko, ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo lezifundi ezinasu. Ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 eseHarare. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party asemiswe phambi kwamapholisa eCentral Police Station behlolwa ngumnumzana Ambrose Floyd ukuba yibona ababekhona entabeni yezinduna andivana bayemiswa edale likamantshi eTradegold kobulawayo lamhlanje. Kuthi lo mongameli weMthwakazi Republic Party laye usedingwa ngamapholisa lamasotsha ahlome ecalwa ngokutshaywa amapholisa entaba zinduna. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi kwedali elikamantshi eTradegold Building bavalelwa ejele leGrey Prison. Bazaphendwa edali mhlaka 16 Mbimbitho belinde ukucela imali yesibambiso ibail. Ekhuluma ngemva kwedali likamantshi eTradegold Building, igqwetha elimele amalunga eMthwakazi Republic Party umnumzana Chris Butcher Dube uchaza impumela yedali.
Sinezibotshwa ezingu-9 beyitheswa icala by public violence. So singenile ke court is appear, I think provincial magistrate Mr. Sangster mshuchisi begu Terry Shagabuda. So ayisiqhubile ngenxa ukuthi phose zonke izibotshwa be zilamanxeba amanye akhanyayo lemehlweni. Sicelile ke kumantshi ukuthi anqume ukuthi zihambe ziyehlolwa ezibhedlela njalo zelatshwe. Ngemva kwalokho ke sesizabuyela ecourt futhi nge-Tuesday next week sesisiyakwenza ama-bail application.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abalisa uSibongile Banda, uThinos Nkomo, uMongameli Mlotshwa, uAlbert Moyo, uAkim Ndebele, uBusi Nkomo, uWelcome Moyo, uNkosilathi Ncube babotshwe izolo. Kuthi amalunga aleli bandla abalisa uNxeba Lendoda Ndlovu, uGladwell Ndlovu, uNqobile Moyo, uNtuthuko Khumalo, uMuzi Mlotshwa, loLwazi Khanye badutshulwe izolo ngemva kokubhikisha phambi kweCentral Police Station. Kusanjalo umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo ucatshile kulandela ukudingwa kwakhe ngamapholisa lamasosha ahlomile eqalwa ngokutshaya amapholisa entabeni yentaba zinduna. UMnumzana Moyo uchaza isimo sakhe.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube lobaba uChris Bushe bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapholisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga mina lo Patton Mcwaba besithi ngomvulo yona lowo odlulileyo mhlaka-8 March 2021 mina lo Cwaba sitholakale sitshaya amapholisa labantu bakaFloyd Ambrose entaba zinduna Mountain okuyinto abathi bangidingela yona okunjanisayo ukuthi kuyamangalisa ukuthi iZimbabwe iphethwe ngabantu abalamanga kangaka abantu bomthetho ngoba yimi enga-adressa amapholisa ngisithi abangabi selectively ngabe ukhethe umthetho ngoba sisisho ukuthi u-Ambrose nguye isigangi ohlukumeza u-Devs bakuzwisisa babuyela kodwa namhlanje sengodingwayo ngecala lokuthi ngashaya amapholisa layo uFloyd.
Ilunga lebandla leZANU-PF u-Honorable Joseph Chuma usole isenzo samalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ngokuyabhikisha eCentral Police Station.
Into eyenziwe ngabalandeli be-MRP isuke yaba luhlazo kakhulu. Ilizwe lethu leZimbabwe yilizwe elilemithetho okumele ilandelwe ngezikhathi zonke. Ye bengabe bebele nto yabo kade begijimisa enhle eyokulwela umuntu oxotshwe endaweni yena umthetho usithi yena abe nguye ukhonapho. Kodwa kuyokusuka bona bese bethatha umthetho befake ezandleni zabo sebehamba-ke sebesiya yenza umsindo e-police station akusikho akukho emthethweni njalo asingeke sakuvuma khonoko okunjalo.
Abalwela amalungelo oluntu sebethe basola ukudutshulwa ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party bethi uhulumende ulokhe eqhubeka ngesandla esilukhuni. Namhlanje enzikini yakobulawayo bekulamasosha lamapholisa ahlomileyo ngesikhathi kuyiwa edale lamalunga eMthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini we-Save Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokhu lisephulwa elizweni njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Umkhosi lo unanza okwehlela abantu abatshaywa ngamapholisa ngomnyaka ka-2007 besiya emthandazweni lapho okwalimala abaningi njalo kwabhubha uMnumzana Gift Tandare webandla le-MDC ngemva kokudutshulwa. Ezinye inhlanganiso eziphatheke kulumbuthano zibalisa i-Crisis in Zimbabwe Coalition eyiyo eqoqe umkhosi weZimbabwe Divine Destiny leZimbabwe Congress of Trade Unions. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube loMnumzana Nkululeko Sibanda. Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, obekhona kulumbuthano wethula umbiko wakhe.
Inkuthazo enkulu efakwe ngupresident Chamisa yokuthi umnyaka ka-2021 kufanele kube umnyaka wokuletha izizalwane zonke zeZimbabwe zivela kumalunga amaningi athineyo zisebenzela ndawonye ukulungisa ilizwe lethu.
Kulabanye labo abade bekhuluma kulo umbuthano, awakhe amazwi singathi abehluke ngani njalo egxile ngaphi?
Okuqakathekileyo ukuthi umbuthano kungumbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela ukulunga kwelizwe bebelande ukuzoqinisana lokukhuthazana ngodaba lokuthi kufanele ngalo mnyaka kusetshenzwe ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe lisizakale kulezi nkathazo ezikhona manje. Ngalobo hlobo molingani inkuthazo zabo bezifana, bebekhuthaza nabonke, bekhuthaza njalo izizalwane zelizwe lethu ukuthi zisebenze nzima yalo zizilungiselele zisazi ukuthi nxa zona zingasebenzanga iZimbabwe kayisoze yafika esibangeni esifanele njalo yasephiwa umntana.
Sesiqathanisa okwenzakala ngaleso sikhathi lanamuhla sokulomahluko yini?
Siyabona ukuthi emalanga namalishona adlulileyo sikuphume umbiko ovela kuFreedom House sithi wona ilizwe leZimbabwe lingani selibuyelabuyele emuva kakhulu ngendaba yokuncindezela yokuswelakala kokukhululeka kwezizaba zakuleli. Ngalolu hlobo ngibona ngani umsebenzi osafanele wenziwe mkhulu uyafana lo ofanele wenziwe ngaleso sikhathi, kodwa singathi umkhathi esesisebenza sikuwo ngalo siwehlukile ngoba kathesi abantu esebenza labo bakhanye ngani vele okokuthi ukhulunyiswane njalo ukuthanda ilizwe kungani kuyabehlula.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nkulilelo Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, ubexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi elandula ukuthi kulokophulwa kwelungelo loluntu elizweni. Ulayitok lamhlanje uhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni lobhubhane lweCOVID-19. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa useke wasolwa ngabanye abathi ungumlomo ongagcwalelwa mfula ngoba engohlala ekhuluma nje kodwa engathathi amanyathelo. Kodwa liviki uChamisa ubeke sobala inhlelo zebandla athi zicanda umhlahlandlela wokhetho oluzayo. Lokhu kuthiye abanye belokhu bengasuthiseki besithi bazoyicela isivuthiwe lanxa abasekeli bakhe bemtshayele ihlombe besithi amazwi akhe ayabapha ithemba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Okuliqiniso yokuthi akuthoyo okuliqiniso, okuluhlupho yokuthi beyond ukukhuluma ukuthi abantu kufanele bophe ziqine, uzimisele yini ukunikeza lobo bukhokheli, uzimisele uku-inspire amaZimbabweans ukuthi maZimbabweans kasiphakameni sifuqeni uncindezelo lolo olukhulu, ngoba uncindezelo lolo olukhona abantu bamnika usekelo. So njengoba bamnika usekelo okudingakalayo ukuthi enikeze ubukhokheli.
Nanto ke udaba umnumzana Chirodza
uzanzela ukuthi umnumzana uChamisa ukhulume ngendaba ye-COVID ukuthi isetshenziswa ukululaza umthetho ukuthi khona akusina ma-by-election kwakathesi. Abantu bayaxotshe ephalamende, baxotshe emakhansilini. Uhulumende akwenze ukuthi laba abakuhlangothi lukamonzora umbeningi ukhuphe bangene kukhansil umbeni kuphalamende, kodwa bekwenze kube nzima ukuthi umuntu oyabe emelele ibandla likamnumzana uChamisa. Kuzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ngani ngendaba yokuhlukuluzwa kwabantu, ukuthi umbusazi wangkhona vele usayiwo lo esasiwukhangele njengoba phela sikabazali abahambe empini yenkululeko, khonokho ayisikho esasikukhangele njengabantu eZimbabwe. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ukhulumile ngokuthi okwamanje kukhanya vele uhulumende kuzama ukuthi epanike ibandla le-MDC Alliance ngoba phela alisavumanga ukuthi linqotshiwe ngubaba Mnangagwa.
Mnumzana Fuzwayo, sizwile ukuthi ekhuluma lapho ubaba uChamisa abantu bathi bona useze waphuma lapho abengani utshone khona engazivakali engakhulumi, kodwa nanku sebembone waze wakhuluma. Kungakuthembisa yini ukuthi useza kalisa ukubopha zini njengoba ukhetho solule eminyaka nje emlutshwane ukuthi lwenzi
umbuso wedetector siso awusiyo ukuthi uphikiswa nje ngokuba abantu yabancene ibuso yizigebe sibusabantu abathatha umbuso wodlakela so akulandlela yokuthi kwabona bazakunika umbuso so laba abantu yena ukudingelela ayisikho kuzikhulule njengokwekatana
Mnumzana Chiroza, siyabona ukubana uphethe udaba lokuthi sokuza kumele kulungiswe indaba ezihambelana lokhetho ama-electoral reforms. Asoze sibone na kufanana futhi isikhathi sesifike sokhetho kuthiwa isikhathi se-assigned.
Ngakhuluma ngama-electoral reforms. Ama-electoral reforms siyazi mhlophe ukuthi izenki angithi. Izeki layikho independent layizimelanga yodwa izeki bona labantu zananzelela ohostla igwana amameja ku-army o Innocent Ncube bonke labana abantu be-army isikalazo se-MDC vele besiso ukuthi abantu abavele besebenza ku-army lamanye ama-security sectors abaphumi lapha izeki ibe yinhlanganiso ezimele yodwa emelele ukhetho hatshi ukuthi ibe ilokhuzeniliqembu elabantu abavela kuhulumende ngoba phela umuntu nxa eku-army uyabe evela ku-army uyabe esayine abayithi ilokhuzenini i-oath eyokuthi yena uzakwenza konke okwenza ukuthi inhlelo zikahulumende ziqhubekele phambili.
Umnumzana Swithan Chiroza, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo, ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo. Kwezemidlalo, abadlali beqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors abadlala besekhaya bakhangelelwe ukuqala amalungiselelo awokudlala leqembu leBotswana kanye leZambia kusasa. Kusithi abadlala kwamanye amazwe bazabuya mhla zingamachumi amabili lanye. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imanager yeqembu lama-Warriors uWellington Bandari uthi basaselalo ithemba lokuba abanye abadlali abadlala phetsheya kolwandle bazabuya ukuze kube ingxenye yeqembu lama-Warriors elizadibana leBotswana kanye leZambia kumkhankaso we-Africa Cup of Nations.
We going to start our camp on the 12th, that's on Friday, that's for the local.
Amalungiselelo ethu azaqala ngolwesihlanu mhla zilitshumi lambili lapho abadlali abadlala besekhaya kanye labaqeqeshi abazangena khona enkambeni kodwa abasoze babuye bonke abadlali abadlali besekhaya abakuluhlu lwabadlali esibabizileyo. Lokhu sikwenza ngoba sisasele themba elokuba abanye abadlali abadlala phetsheya olwandle bengagcina bebuyile ukuzoba ingxenye yeqembu lama-Warriors.
Abadlala emazweni ayingxenye ye-United Kingdom bayaliswe ukuzodlalela iqembu lama-Warriors ngoba inkokheli ze-UK zifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe alengozi enkulu yokuthola umkhuhlane we-COVID-19. Umpandare uthi babize abadlali ababalisa uKevin Moyo, uLast Jesse, uPerfect Chikwende kanye loThakuzwe Chimomwe ukuthi bazothatha indawo zalabo abadlali abavinjwe ukuzodlalela iqembu lamaWarriors. Umoyo leChimomwe badlala elizweni laseZambia, uJesse useSudan kuthi uChikwende useTanzania. Iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukusuka kuleli mhlazi ngamashumi amabili lane lisiyadlala leLesotho ngosuku olulandelayo. Ngemva kwalowo mdlalo lizaphenduka kweleZimbabwe mhlazi ngamashumi amabili lesithupha selizolungiselela ukuzodlala leZambia mhlazi ngamashumi amabili lathoba munemunye. Womathathu lawa mazwe akusasa sikaGroup H kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano weAFCON ozaqhutshelwa kweleCameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu leAlgeria yilo elincinte kusibeka sikaGroup H kusithi iZimbabwe, iBotswana kanye leZambia zilwisa ukuqeda zisendaweni yesibili lazo zithole ilungelo elokuyadlala kweleCameroon. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanjini.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usuludubo umhlaba onke jikelele. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Police amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTradegold koBulawayo lamhlanje. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangezwanga indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.